Nengo Zimbabwe Liberation War Veterans Association izi dzange dzisingadari kimakumaviri dzamacha kubva paAfrica Unity Square dzakachengetedzwa nemapurisa kuenda kumahofisi emutungamiri wenyika uko dzatadza kusangana navaEmerson Munangagwa sezvo vange vari mudare remakurukota. Mumwe varwiri verusununguko vaFrederick Ngombe vati vashandi vemahofisi avaMunangagwa vatambira gwaro rezvichemo zvavo.
Unfortunately, we couldn't meet. Our objective was to meet the president, but unfortunately, we couldn't meet him because it looks like he's in cabinet or something like that. So what they just did was sign a copy and this petition indicating that what he wanted.
Studio 7, I now kwanisa kunzwa kumutauri wa vaMunangagwa George Charamba kuti tinzwe kuti vaMunangagwa vachafambisa sei nyaya iyi. Vamwe varatidzira ndivaGina Mutsinze avo vati vakavindiswa nehurumende kuti vachapihwa zviuru zviviri zvemadhora mwedzi wega wega semari yemujandigere kubva muna 1997 kusvika pari zvino.
Nekupiwa $234 instead of $2,000 yatakavimbiswa 1997 kuti tinofanira kunge tichipiwa iyoyo kusvikira tafa. Asi nhasi tirikuwanira $234.
Kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti nhengo imwe chete yesangano iri inofanira kupiwa $450,000 ezviuru zvemadhora kana kuti $450,000. Pari zvino vanhu ava vari kupiwa $200 nemakumatatu nemadhora mana pamwedzi. Muna 1997 mekare mawo veterans akapiwa zviuru $50,000 zvemadhora pamunhu wega wega. Izvo zvakadonedza upfumi hwenyika pasi. Zvinhuwo zviri kudiwa nekomiti iyi ndezvekuti pajekeswe nezvemari yakaiswa mukambani yetelecel nesangano ravo pamwe nekuti paitwe bira guru munyika yose rekutambira vese vakadzoka kuhondo. Zvabuda pachena kuti hapana kuwirirana musangano revakarwa hondo sezvo vamwe vavo vange vari kushora munyori mukuru wesangano iri zvakare vari gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekuchengetedzwa kwevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMatema Danda pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.